Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 8/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuRussia oramba achikonzera mutauro munyika, vamwe vachiti vakanganwa kuti vakadzidza nekuchengetwa kuRussia munguva yehondo. Mapurisa anoti asunga vanhu vanoita basa rekushevedzera dzebotokari dzemushikashika vanodarika mazana maviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushorwa nevamwe vachinzi vakanganwa kuti vakadzidza nekuchengetwa kuZambia munguva yehondo. Izvi zvinotevera mashoko avo ekuti Zambia yava kushanda neAmerica kuda kukonzera kusagadzikana muZimbabwe kunyanya uye mudunhu reSADC. VaMnangagwa vakataura mashoko aya mumusangano wavakaita nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. Vaviri ava vanonzi vakatyorawo vanhu mbabvu nekuseka mushure mekunge vaMnangagwa vataura kuti Zimbabwe yainge ine mapere akawanda uye vakati vaikwanisa kupa Russia sechipo. Asi vachipindura ava Putin vakati vane mapere akawanda vachireva nyika dzemuEurope dzavari kunetsana nadzo mukupamba kwavari kuda kuita Ukraine. Kunyangwe vamwe vari kushora mashoko ava Mnangagwa, mumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika akarerekera hake kubato reZANU-PF, Dr. Masimba Mavaza, vanoti hapana chakaipa pane zvakataurwa navaMnangagwa.
Inyaya isina musoro kuti munhu angatsamwe pamusoro payo. President Mnangagwa vaitaura navaPutin. VaMnangagwa vachitaura kuti vamwe vangu vari kubatsirwa zvakanyanya zvikuru sei neAmerica nedzimwe nyika. Asi vaitokumbira kuti iminiwo vekuno kumabvazuva vanaPutin dai matibatsirawo mukamecha the level yerubatsiro iri kupiwa hama dzedzi dzakasanasana Zambia.
Asi hadzisi nyaya here dzinofanira kutaurwa nevatungamiri veAfrica mungava muSADC kana kuti kuAU pane kuenda kunyika yekunze?
Haisi nyaya yekuti pane hondo kana pane kurwisana, inyaya yekukumbira rubatsiro. Havana kukumbira rubatsiro kuvatungamiri veAfrica. Havasi kumanara kuti pano paita vanyamamira nerongo vadhambitana namabhuruku ahambodzo akonzerwa neZambia. Vari kungoti aiwa pano paita vari kubatsirwa vamwe vasingabatsirwi, imi chitibatsira iwo.
Totarisawo kaasika vamavaza, nyaya iyi haisi yakangoitika. Panenge pane ropa rakaipa pakati peZimbabwe neZambia. Tichitarisa zvakaitika panyaya yesarudzo pakachikandiranwa makobvu nematete,
Zimbabwe neZambia havana ukama vakadyiwa nembwa. Ukama hwavo hwakanaka. Pane kusawirirana kuno nekoko kwekuti vari kutonga kuZambia iko zvino vanofunga kuti vakavengwa neZimbabwe. Dambudziko remapato enyika dzakasiyana-siyana, mapato ematongero enyika, vanofunga kuti kana vachinge vachipikisa hurumende, kana vachinge vapinda pachigaro havachapikisa, vatova hurumende yacho. Saka bato rekuZambia riri kunonoka kuziva kuti havachisiri mupikisi wehurumende, vatova hurumende. Saka vanofanira kudzidzana nedzimwe hurumende vasingatarisi kuti vakabva vakupa kupikisa. Zimbabwe ishamwari yemunhu wese ende haina muvengi.
Asika vamna nga kwa wakati hivyo wakabata nani Russia wacha tandanisa zimwe nyika zekuma wiri rides.
Chita uruwa chinota uruwa na munu wese kuti imika na mkati batisira tinogona kuzo visa wangu wariku uruisa iwawa tiwa sebe zekure imimeta wepejo.
Vanu unguru wanyadzo zimatungiri wenyika aswaka ririkira au kuzanu PF Dr. Masimba Mavaza vachitaura variparunare ku Britain. Amuguzi ya nyaya ii tabata onyanzi mnyadzi zimatungiri wenyika vari mkuru we Zimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya.
Ya Zimbabwe Zambia iraika zimu kukanganika mnaro mzibabu kuzi Zambia ka nika kangana wakuti doko wakara wa manchi tepoka doko wakazira tepoka mzambi wakitunikura nyika Zambia ndero angari besri nizipura anda zaabu angomu zaani nyo zibabu Zambia zinda muza mbiki hati kuzambia ndeko wakata ngo wala chini yao kuhu 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 saka ashinga kuhu kuhu zambia ironi kwa chiti mwanawa ya kashara yeti ya kubaku kuponda ndi woni pani chiti kwa kakadere kwa kakadere kwa kakadere
asi iyo wa mnangagwa ndo wa kutora chigaro chegu utungamira iyo sadak zino siya utungamiri wao uri papi kana wachienda kunzogo wono shora wamo watungamiri we mdun
watungamiri wano kara wachora na kiti na yari kwa ndiyo kutuwa kashitaura atungi kwa kata wanya yai kwa zangu wanga watunga kibiti zuza wa sanga shidiki ada rekod kana Amerika wani ina wanu kwa kashitaura uo nishu ino maoni lai kana mwana kutiri kana mwana Franzi hali zezi na haji kutu mkati kwa ndi taka kukita zuza matenga andifu ndi kuti shino kwa kata kubabatira kutu mkata wake yu zaidika kukata kukita wano shi isolata ni uru mende wano shi isolata kumika ndi pozisyeni ambo to kwenye sasa kutu ya kutu yeze na kwa kwa nara mzibabu jingo kumiru wa mekuwa liche ni kama kutu yini 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 macho kawano tawa anorewe kuzatabuja ya inge urumendi ya kuzatabuja ya kwa njia kuzatabuja ya maturo njia chika mnumu
taakanzu kwa o Zambia pataka ibunza wakati iwo ava taure burugiza ni mapepa nao asi pane nzira zinechire mera ze kutawara nazo kana paine matambu ziku
kutabudu ya jireta ande kutabu ya zina shahazwa batila kuzi Zambia ya kakitisa za chaisho iki bombe wana natiku kuti vaende padzikerero vachitaura zvavasina kugikana nazvo hazvina kuti vakura
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare. Mapurisa azivisa padande mutandiravo reX yaimbonzi Twitter kuti asunga vanoita mabasa ekushevedzera vanhu kuti vapinde mumushikashika mazana maviri nemakumi maviri nematanhatu kana kuti 226 izvi zvichireva kuti vasungwa kubva zvakaparurwa chirongwa cheno to mushikashika and touts vadarika zviuru zvitatu kana kuti 3078 vachikairi vange vachitakura vanhu vasina mvumo mazana mapfumbamwe nevatatu kana kuti 903 vanonzi vasungwawo nemapurisa. Izvi zvasiya vasungwa vave zviuru gumi nemazana ane makumi manomwe nevasere kana kuti 10178. Zvichakadaro mapurisa azivisawo kuti vanhu vafa nekuda kwetsaona yakaitika pamutangadura mumugwagwa weHarare Mutare vave vashanu. Mumwe ainge akuvara patsaona iyi anonzi akafira kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuziya nezvekusungwa kwevari kuita zvemushikashika tabata mutungamiri wesangano rinomirira kodzero dzevanotakurwa nemushikashika dzevanotakurwa nevemabhazi kana kuti Passengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Ya ndiitwa nemapurisa zvakatinakei nekuti vamwe vacho vanodaidzira motikari ava ndivo vanokwidza mutengo yedzimotikari kana mutengo uchizi idola wangwane kuzira madola 50 saka izo zvinoonekera veruzhinji zvakare vamwe vacho vano kuita basa rekuswederawo zvibididi izvozvizvo zvinozoita kuti vanhu vasangane nematambudziko ekudirwa nemakororo.
Konya yekusunga vanoita zvemushikashika haizoite here kuti vanhu vatonyanye kuita dambudziko rekuenda kudzimba paine nguva kana kuenda kumabasa?
Dambudziko ragara riripo. Chinhu chinoitika ndechekuti zuva nezuva tinogara tichitambira mashoko ekuti ngaana akakwira motikari yakati, ngaana akakwira motikari yakati, akabva abhinyiwa kana kuti ava achibva atoswa, asiyiwa asina kupfeka kana kuti asiyiwa vasungirwa musango, zvinhu zviri kutoitika izvozvo. Isu sePassenger Association of Zimbabwe tino horongwa hwekuda kuziva nzvimbo dziri kunetsa mabhazi nemichovha. Tinobatira nevanhu tichibva tasvitawo kuministry of local government public health, ministry of transport and infrastructure development kuti nzvimbo yakati hakuna zvifambiso zvowangwa ichitorawo matani. Tikukumbira kuti kuhurumende kune nzvimbo dzakafanana nanamarondera nanachegutu dzisina public transport. Ikoko tirikukumbira kuti vatiisirewo anonzi maemergency taxis anogona kungoshanda kwemwedzi 6 kana kushanda kwegore rese kuti vanhu vabatsirike vazive motikari dzekukwira dzinenge dziri pamutemo kwenguva iyoyo.
Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura vari parunare kuchegutu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva kuZambia rakatongera kugara mujeri kwemakore anotangira pagumi nerimwe. Zvimwe zvizvarwa zvekuChina zvinosvika makumi maviri nemaviri izvo zvaiita basa rekubira vanhu mari dzavo pamadande mutande. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Israel inoti yakwanisa kununura zvarwa zvenyika iyi zvina zvainge zvapambwa nechikwata cheHamas muGaza muna gumi guru gore rapera. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa nemusi wemugovera wega wega naMavelasa Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Wendy Madzura vanoshanda ivo nekambani yeSidco asi vari muno muAmerica pasi pechirongwa pavachange vari kusangana nevamwe varimi vechidzimai vanobva kunyika dzakasiyana siyana vari paMichigan State University imo muno muAmerica. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Madzura, mukatitsananguro here nezvechirongwa chenyu ichi?
Ndinotenda zvikuru Marvelous Nyahuye nemukana iwo iwa wandipa wekuti ndimbokurukurawo nezvezv zvazva ndiri kuona nemabasa akasiyana siyana atakafambira kuya kuona kuno kuAmerica ini ndiri murimisi ndinoshanda ndiri muZimbabwe ndiri murimisi wekuSidiko ndinoshanda nevarimi vendima dzakataramuka vatingati isu commercial farmers ndinoshanda nevarimi vendima doko small scale farmers ndinoshanda nemadzimai nevechidiki vane shungu dzekurima zvinepundutso zvino chirongwa icho chichi chatakauya kuhupinda kuno kuAmerica paMichigan State University chirongwa chinonzi icho Professional Fellowship Program Advancing Young Women Agribusiness Entrepreneurs and Innovators chirongwa ichi chiri kuitwa nevanhu vekunyika dzinosanganisira Rwanda South Africa Zambia pamwe chete neZimbabwe vanoronga chirongwa ichi vanosanganisira inonzi Professional Fellowship Program Alliance for Africa Partnership pamwe chete neMichigan State University inorongwawo zvakare ne Department of State Bureau of Education and Cultural Affairs Office inenge ichironga iri US Department. Saka tinoona isu chiri chirongwa chakanaka zvikuru chavari kuita vachiedza kukurudzira nyaya dzekuti madzimai awanewo mukana, awanewo hwi munyaya dzeagriculture pamwe chete nezvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana.
Makauya muri vangani uye zvanga zviri nyore here kupinda muchirongwa ichi?
Takauya tiri vatatu kubva kunyika yeZimbabwe takamiririra mapazi akasiyana siyana anoita nezvekurima kuuya kwatakaita takangokandawo magwaro edu mushure mekunge taona advert yaikoka vanhu kuti vataure nezvemabasa vanobata munyaya dzeagriculture advert iyi mushure mekunge yauya takabva taisa maapplications edu ndokubva takokwawo kuinterview yokutanga yatakabudirira tikaenda kune yechipiri tikaenda kune yechitatu tikaenda kune yechina kusvikira vazoti aiwa Makunda kuti ndimi muuye kuzomiririra nyika yeZimbabwe pamadzimai anga aisa maapplications awo ekuuya kuchirongwa ichochi.
Mapazi api ekurima ari pasi pechirongwa ichi?
Sekuziva kwamunoita kuti agriculture yakakura ende ine mapazi akasiyana siyana. Kune vanoita zvipfuyo, tinotori nevamwe vanoita zvehuku vari kuno, tine vanoita zvehove, tine vanoita manesaries, tine vanoitawo zvakare zvematechnologies emaapplications akasiyana siyana anokurudzira varimi. Vamwe vari kuvavarira kuita zvefinancing. Ini takazvimirira ndiri kondichiita kuti tikurudzire nyaya dzekurima zvinepundutso kumadzimai ari kunharaunda dzakasaririra atingati maremote kana kuti marginalized areas nekuti takaona kuti isu madzimai panyaya dzekurima anobata mabasa akawanda muZimbabwe tinoziva isusu kuti agriculture inocontribute 15-17% kuGDP zvishakadero madzimai anowanikwa achibata mabasa okurima ariwo anenge achisvika ku60% yelabor force iri muagriculture asi zvishakadero takaona kuti nouwandi vazhinji vanenge vachingoita mabasa apasi pasi vanenge vachingoenda kunopurura vachienda kunopura chibage vachinokohwa vana kumusana vachingoenda vachinosakura hakuna madzimai ari kunyatsokuita mabasa okurima zvemhando yebhizimusi akawanda hongu variko asi vashoma asi neuwandu hwedu madzimai vari munyaya dzeagriculture tinogona kuita zvihombe kana tikange tabatana tikaziva mikana iripo pamwe chete nekutora iyo agriculture yacho tichiisawo kuchinhano chepamberi saka ndozvimwe zvezvinhu zvatakauya kuzodzidzisa nekuona kuti kuno vari kuzviitawo sei Michigan State.
Muchakwanisawo kusvika here iko kuno kuWashington DC?
Munguva pfupi yatauya iyi tasangana nezvakasiyana siyana. Ndinotenda zvikuru sisi vangu nengo yamandipa yekutsanangudza iyoyi. Ndinovimba kuti tichasangana kuDC tichasvikako kuWashington. Chirongwa chedu chichaperera kuWashington DC uko kwatichauya kubva musi wa10 kusvika musi wa14 June kuchasangana mafellows, maprofessional fellows emapoka akasiyana siyana agriculture, kune vanoita zvehealth, vanoita zveutano, zveenvironment vakasiyana siyana vanosvika kana kuma150 vachasangana iko kuWashington DC ikoko kwatishange tine conference. Saka ndinovimba kuti tichinge tauya ikoko tichasangana nemi tokurukura zvizere.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Vateereri musakanganwe kuti chirongwa ichi chichange chichipakurwa naMarvelous zvakare nemusi wesvondo iro svondo rinouya. Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
kugamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nasi tiri kutarisa nezvenjodzi inokonzerwa nekudziya mbaura muhurukuru yatiri kuita navaita irusike vecommunity working group on health gatinzwei vachitsanangura
Gore negore tinoona nyika ichirasikirwa nevanhu vakawanda zvikuru kunyanya-nyanya munguva ino yechando apo veruzhinji vanoonekwa vachishandisa mbaura mudzimba nyangwe zvazvo vanhu vanopiwa dzidziso neyambiro gore negore asi tinoona kuti tinoramba tichisangana nedambudziko iroro zvichida vamwe ndoo vanenge vasina havo magumbeza akakwana vofunga kuti dzimwe nguva tikabatidza mbaura mumba modziya vamwewo ndivo vanenge vachida kuitawo hurukuro dzavo sezvo kunenge kuchitonhora voti aiwa ngatimbodziisa mumba muya vobatidza mbaura ivo vari mumba makavharika dzimwe nguva mahwindo chaivo anenge akatovharwa izvo zvinoisa vanhu panjodzi yakanyanya zvikuru nekuda kwekuti mbaura yasiyana nemafireplace aya atinoona kune dzimwe dzimba nekuda kwekuti anenge aine chimuchimbiri chiya chimupongoro choiya chinorasa utsi panze asi nekuda kwekuti mbaura utsi hunoramba huchitenderera huri mukati mumba imomo vanhu vanopedzesera vasisina oxygen iya yekufema vopedzisira vaakufema mweya unokachidza mweya unokwanisa kuvaisa panjodzi yekurasikirwa neupenyu
tinoona kuti munguva ino yechando varusike veruzhinji vanoshandisa zvakasiyana-siyana kubva kuhuni kusvika kumapepa chaiwo pane zvamungati here izvi ndo zvinokonzera rufu
hongu tinoona kuti vamwe vanoshandisa marasha ekoo aya ekuhwange vamwe ndoo vanoshandisawo magurinwa sezvo vanhu vanenge vachangobva mukukohwa vamwe vanoshandisa kana majanga chaiwo echibage vamwewo ndoo vanoshandisa kana ndove vamwe vanoshandisa kana huni zvese izvozvo zvinotiisa panjodzi nekuda kwekuti utsi huya hwemumbaura uya hwatamboreva uya unenge kunyanya-nyanya mbaura inenge yabatidzirwa vanhu vari mudzimba mbaura kana ichida kuishandisa inoda kutoshandisirwa padze kwete kushandisira mumba hazvinei kuti utsi hwacho ndehwemarasha ndehwehuni ndehwezvigurinwa zvinoisa vanhu panjodzi kudzibara mumba muchisina mweya wakakodzera wekuti vanhu vange vachifema vanhu vorasikirwawo zvekare neupenyu
matemi upenyu hwevanhu hunorasika gore negore vanhu vari kuwana here dzidziso inoita kuti vavane chenjedzo
ichokwadi kuti mabasa edzidziso anotaurwa gore negore asi tinoona kuti tinoramba tichisangana nedambudziko irori rekurasikirwa neupenyu kwevanhu vakawanda munguva yechando apo vanowanikwa vachishandisa mbaura idzodzi dzinoisa upenyu hwevanhu munjodzi kunyanya-nyanya dzikashandisirwa mumba munenge musina ventilation yakakwana
saka yambiro yamungapa vateereri pazuva ranhasi ndeipi varusiki
chenjedzo yekutanga ndeyekuti vanhu ngatidzidzei kupota tichitenga magumbeza tisabirire kuzotenga magumbeza nguva yechando nekuti anenge akudhura chenjedzo yepiri ndeyekuti kana tafunga zvekudziirwa nebhaura aiwa ngatiendei handi tinobatidzira bhaura yedu tiri padze apo panenge paine mhepfu yakanyanya pasingaise vanhu njodzi yekuda kwokuzoti taada kupinda nayo mumba iyo tika yekuramba tichipinda nebhaura mumba ndo yekuramba ichisa vanhu vakawanda panjodzi dzidziso dzimwe nguva hatizivi kuti vanhu vanoda kutanga vafirwa here dzimwe nguva vakatofirwa nemunhu wepedyo kana ihama yavo ndokuti vazova nekutya kwokuziva kuti aiwa bhaura ine njodzi asi ka ngatiregei kutanga tamirira kuti tirasikirwe nehama kana neshamwari kuti isu tipote tichizoteerera mabasa edzidziso atinenge tichipiwa ekuti aiwa mbaura yakaonekwa kuti ine njodzi ikashandisirwa panzvimbo panenge pasina ventilation yakakwana kunyanya-nyanya ikashandisirwa mukati memba saka ngatisiyei tsika iyoyo yekushandisa mbaura mudzimba nekuti tinoramba tichiisa hama neshamwari kana mhuri dzedu panjodzi
manga makateerera hurukuro yataita navaitai rusike vesangano recommunity working group on health muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC
aiwa tinotenda zvikuru Jonga ndofunga vateereri manzwa nyaya yembaura kuti haisiye kutamba nayo munogona kutadza kufema mukafa mukaibatidzira mumba. Musakanganwe kuteerera chimwe chirongwa upenyu hwedu svondo rinouya nemusi wemugovera. Iko zvino tochimbotarisa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica amunopiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Bazi rezvemari muAmerica rakazivisa mazuva mashoma adarika nezvekushandurwa kwemitemo kwakanangana nekutsigira vemabhizimusi vemuboka rakazvimirira muCuba. Matano aya anosanganisira kutambanudza kuwanikwa kwezvikwanisiro zvinowanikwa pamadande mutande muAmerica nerubatsiro rwemari yekuAmerica. Kekutanga mumakore akawanda vemabhizimusi vemuCuba vanenge vave kukwanisa kuvhura nekuchengetedza mari mumabhanga emuAmerica. Mabhanga ekuAmerica anenge ave kubvumidzwa zvakare kuita anonzi maU-10 kubvisa mari mune mamwe mabhanga achiisa mune mamwe. Idzo imari dzinenge dzabva nekuwanikwa kunze kweAmerica, uko nyakudziwana kana ari kudzipiwa vanenge vasiri zvizvarwa zveAmerica kana kuve pasi pemutemo weAmerica. Kufambisa mari dzeU-10 kunoitawo kuti pawanikwe mari inobva kunze kwenyika pamwe nekuwanisawo mibhadharo kuboka remabhizimusi rakazvimirira muCuba. Hurumende yavaBiden iri kutora matanho aya panguva yeupfumi hweCuba huri mumatambudziko makukutu. Mune kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari kusingaperi, kushayikwa kwemagetsi nechikafu. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica akati zviri pachena kuti urongwa hwekuda kuona kuti upfumi hwese ndehwemunhu wese hwakundikana muCuba uye hurumende haichakwanisa kuwanisa vanhu vayo zvizhinji zvavanoda zuva nezuva. Nekuda kwaizvozvo hurumende yeCuba yazongovhura isingade mukana wekutanga mabhizimusi akazvimirira. Mabhizimusi ekuzviitira mabasa emaoko anga achishanda zviri pamutemo kwemakore, uye muna 2021 hurumende yeCuba yakabvumidzawo kuumbwa kwemabhizimusi madiki neari pakati nepakati. Pari nhasi mune mabhizimusi akadaro anosvika zviuru gumi nechimwe chete kana kuti 11,000 muCuba. Mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica akati boka rakazvimirira rinobatsira kuchengetedza vanhu vemuCuba zvekuti kana vasina zvikwanisiro havakwanisi kuramba vachirarama. Vakati tinoimba kukura kweboka rakazvimirira nekushandikwa kweupfumi hwenyika kuburikidza nemasaisai muchitsuwa ichi kwakakosha. Amerika yakazvipira kubatsira vanhu vemuCuba panguva imwe chete ichikamura zvinowanikwa nehurumende yeCuba. Nechikonzero ichocho, shanduko kumitemo yeAmerica inoburitsa pachena kutambanudzwa kwemikana yekuwana masaisai nerubatsiro rwekumabhanga zvemuAmerica kune vemabhizimusi akazvimirira, uye kunosiya kunze vakuru vehurumende yeCuba vakaita senhengo dzeparamende, mauto eCuba vanoshambadza mashoko ekusimudzira hurumende yeCuba nenhengo dzebato reCuba Communist Party. Mune mamwe mashoko, hapana vemukatikati muhurumende vanowana cheuviri. Mukuru uyu akati vakatarisisa pakutora matanho anopa tarisiro chaiyo muvanhu vemuCuba nekumisa kuwedzera kwekutambura kwevanhu nenzira dzekubuda kwevanhu munyika panguva imwe chete vachiramba vakamira semusambangwena nekusimudzira kuburiswa pachena kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeCuba.
Ayo anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neCuba maaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuRussia ekushora hurumende yeZambia vachiti iri kudyidzana zvakasimba neAmerica oramba achikonzera mutauro wakanyanya. Mapurisa anoti asunga vanhu vanoita basa rekuchedzera dzimotokari dzemushikashika nevamwe vanga vachitakura vanhu zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dze isiNdebele.